ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichi kuti hey no misoro yenhauzeludza nhasi chitatu gunyana 26/2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura kekutanga nhasi semutungamiri wenyika kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuNew York. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadewa mavhinga vanoti vaMnangagwa vanofanirwa kushandisa mukana wekutaura kuUnited Nations kuratidza kuti mutungamiri wenyika anoremekedza kodzero dzevanhu vose uye anoda kushamwaridzana nenyika dzepasi rose. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvopa pfungwa dzazvo pazvinhu zvinofanirwa kuitwa nehurumende yavaMnangagwa kuitira kuti ibude mumatope airi. Makurukota mazhinji ehurumende anotadza kuenda kuparamende sezvaiitika munguva yavaRobert Mugabe. Madzimai anotengesa zvinhu mumigwagwa kumasvingo onyunyuta nemabatirwo avari kuitwa nemapurisa ayo anonzi ari kuvabata zvisina kururama. Murayiridzi wechikwata chemaWarriors Sande Chidzambwa nhasi adoma chikwata chake chemitambo miviri yeAfrica Cup of Nations neDemocratic Republic of Congo. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika kuUnited Nations General Assembly uko vaMnangagwa vachataura nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.